Amai Modina Mpamadzi Gotora avo vave nekamwe karusvava vanoti kutsvaka kwakaita tendero kwave kuvatadzisa kusiya vana vavo vari vega mumba vachinoita mamwe mabasa kukumunda nokuti vakashungurudzika zvakanyanya nechiitiko ichi. Vanoendera mberi vachiti vatopererwa nemazano nokuti ronda iri rinomboita serave kuita zviri nani asi robva ranyenga zvakare.
Paakatsva takaenda naye kumakliniki yemuno mumaruwa medu asi vaingoti ari raiti ronda harina kunyanya kudzika kuti timudaridze kuenda kuzvipatara zvekumberi. Ari raiti vachingotipa mapiritsi nekungodiresa ronda racho every day asi hazvina zvakabatsira rinongoita on off. Raingoti rikati 2 weeks ronga raakuita nani rotanga futi.
Mwanasikana wavo mukuru akatsanangura zvakaitika musi watsva tendero.
Wakamuradzika pamubhedha ukatisega ende ndinosuka mandiro mai vanga vaenda kumunda obva vaenda kunosuka mandiro. Saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu wakazongonzwa kuchema aona kuziva kuti wadonha sei kubva pamubhedha kunowira mumoto. Pasaidi panga paine choto changa chiripo wakangoona mwana wamumoto uchitotsva uchitongozunguza uri panhwani. Ndomachira wakaita ronda iri ramuri kuona riri apo. Saka kubva ipapo ronda iroro takamboda kuzama kurapa kunotsvaga mito wanga tichiudzwa nevamwe vanhu tichakati tinorapa chakati tinorapa asi hazvina zvazvakabatsira.
Mbuya vatendero Gogo Faustina munorwei vanoti kutsvaka kwakaita mwana uyu kuchiri kuvarwadza nekuti ronda iroro rinovayeuchidza kuchema kwaakaita muzukuru wavo achiedza kuda kuzviburitsa mumoto achiita zvekuzunza musoro wake negotsi.
Zvinhu zvakambotirwadzawo pamwana iyi ngekuti takanga tichifunga kuti anopora maronda racho tikaona mai urinorwadza raimurwadza kana isairwadziwa nazvo. Asi takangoti samai havo vakangosiya mwana ari pamubhedha vamwe vaiti zvinonaka mwana wangu akarara iye vachimubva ona mwana atsva musoro.
Nyanzvi yezveutano Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti ronda remwana uyu rinofanirwa kuongororwa zvakanyanya kuti pawanikwe mushonga unorwisa chiri kuritadzisa kupora.
Zvandikufungira ndezvekuti haasisina mahaircells akati paganda anogona kubatsira futi zvimwe zvekuprotekta nekudaro daro endi zvironda izvi zvinogona kukonzeswa nemainfections bati chikuru zvisasa zvinozoita infected. Saka anda kuti anga yasvikasvika padhuzi unyatsoona kuti hachisi chisasa here chazongopedzisira chatongochironda chazoita chironda nekuti chazoita infected nemabhakteria. Ndozvatinoita kuti tione then wowana mushonga. Hazvasi zvinhu hatingi zvisingatadzi kugadzirika.
Dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira vabereki vatendero kuti vaedze kuendesa mwana kuchipatara chinorapwa vana vadiki cheHarare Children's Hospital uko kune nyanzvi dzinoona nezvehosha dzese dzinosangana nevana vari pasi pemakore gumi nemaviri. Vanoendera mberi vachiti paronda iroro panofanirwa kutorwa kanyama kanoenda kunoongororwa zvirwere zvinenge magomarara nezvimwe zvakasiyana siyana senzira yekuti paonekwe kuti chii chiri kutadzisa ronda iri kupora. Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvemupilo nechitungiza izvo zvakabuda mugwaro reInternational Journal of Child Health and Human Development inoratidza kuti tsaona zhinji dzinosangana nevana vazhinji dzinonyanya kuwanikwa mudzimba dzekubikira mavanotsva nemvura inopisa rimi remoto kana mavhunze. Nyanzvi dzeutano dzinoti muongororo yadzo zvakaonekwa kuti vana vakawanda vanoita maronda anorapika zviri nyore asi kune vamwe vashoma vanofa nemaronda ekutsva iwaya. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kubohera ndini Ropafadzo Mapimidze.